ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti musangano weZANU-PF neutungamiriri hwavo hwose kubva kune mutungamiriri wedu vamunangagwa vari kushushikana kwazvo nekuda kwekupambwa kwakaita nhengo yedu vanova chairman veward 6 chairmiti kuchimanimani comrade Nicholas Madzianike avo vaane mazuva vasiri kuonekwa mushure mekunge vakapambwa mubhawa rechisedze pavhumba business center nevatsigiri veTCCC inotungamirirwa naChamisa vanosanganisira Chengetanai Musudu, Akata Musudu and Aaron Chizemo.
Sei muchifunga kuti kutsakatika kwavo kune chekuita nebato reCitizens Coalition for Change kana reTCCC?
Vatatu ava vanonzi vakaonekwa vachikakaradza nokubudisa comrade Nicholas Madzianike mubhawa ndokuenda naye panze kubva ipapa haana kuzowanikwa zvekare. Hapana ari kuziva kuti mupenyu here kana kuti wakatisiya. Hatizivi kuti vakamuponda here kana kuti vakamuviga.
Imiwo seZANU-PF, zvii zvamuri kukurudzirawo kunhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi tichiona kuti ichiri mumaoko emapurisa vachiri kuferefeta?
Musangano weZANU-PF zvichiteera zvabudiswa nemapurisa kuti nyanya nhatu idzi dziri mumaoko emapurisa dzichibatsira kuferefetwa kwenyaya idzi. Tinoda kukurudzira vana vese vemuZimbabwe kunyanya-nyanya vechidiki vemusangano vatiri kuziva uye nokunzwa kuti vane ukasha vari kurwadziwa kwazvo nezvakaitika kunzvimbo yechimanimani kuti varambe vachitevedzera gwara rinoparurwa nomutungamiriri wenyika vamunangagwa kuti vachengetedze runyararo apo mapurisa ari kupiwa nguva yekuferefeta nyaya iyi. Tinovimbisa zvekare vechidiki vemusangano weZANU-PF, tinovimbisa zvekare mhuri yose yemuZimbabwe kuti ani naani anenge aita mhosva yezvematongerwo enyika kana mhosva ipi zvayo, hapana ari pamusoro pemutemo wemuZimbabwe. We are all equal before the law. Munhu wese achabatwa achimira nemuchinjikwa wemhosva yapara. Kuvatatu ava tinozivisa vana vemuZimbabwe kuti mapurisa achaita basa ravo. Kana vachinge vabatwa vaine mhosva, vachairipa mhosva iyoyo nomutongo wakaomarara.